Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vazovhote musarudzo dzegore rinouya. Vagari vekumashonaland west vanoti nzvimbo dzavari kunyoresa kuvhota hadzina mafomu avanofanirwa kunyora kuitira kuti mazita avo aiswe mumishina yebiometric voter registration. Ukuwo bato remdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai rinoti Zimbabwe electoral commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji pamwe nebato remdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai vanoti chirongwa chekunyoresa kuvhota chine zvakawanda zvachinofanirwa kugadzirisa kuitira kuti Zimbabwe electoral commission iite basa rayo nemazvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vaenda kunonyoresa nhasi muHarare kuti vagovhota musarudzo dzegore rinouya vaEnoch Mukudu, avo vanogara musha weGlenview, vati nzvimbo yavanzi vachazovhotera hisi munharaunda yavo.
Ini ndasvika ndikanyoresa pandinogara, vakaita data capturing vakaisa mukombiuta vakandibvunza kuti ndizvo here zvinhu zviri zvavanyora, ndati ndizvo. Asi chazondishamisa ndechekuti pazoprintwa slip ndaona kuti polling station yavandiisa haisi muconstituency mandinogara.
Mumwe mugari wekuBorodale vaEdmore Manyofa vati zviri kutora nguva yakareba zvikuru kuti munhu anyoreswe semuvhoti sezvo vachiti vazhinji vari kunyoresa vanhu sevavhoti havana ruzivo rwakakwana nemichina yavari kushandisa pakunyoresa vanhu sevavhoti.
Mukoma, zviri kutora nguva yakati rebe, munhu 1 anogona kutora 15 minutes because kune vamwe mbuya varimo patown house apa vatotange vari kudzidzira kombiyuta vati zvekutobaya kombiyuta, saka zviri kutora nguva hombe. Kiya ngaitanga iri diki but kozvinezvi kiya iri kukura nenyaya kuti zvinhu zviri zvino ngaitase kufamba ipapo.
Mumwe mugari wekuchitungwiza muzvare Yvonne Muchaka vatiwo vakanyoresa semuvhoti nezuro uye vanoti vanotoresa mhiko kana kuti macommission of odds havasi kuwanikwa panzvimbo zhinji dziri kunyoreswa vanhu zviri kuita kuti vanhu vadzokere kudzimba vasina kunyoresa kuvhota.
Ini ndinogara kuchitungwiza North, damudziko randakasangana naro nderekuti macommissioners ezek anga asipo papolling station, takangosvika tichiona mapurisa chete achingotudza kuti zvichaita, asi takatozopesera tasiya zvisina kuita. Nhasi tasvika zvichinzi hatina equipment, haisi kukwanisa kupika our polling station, saka tatazongosiya tikati tozoona pazvinenge zvaitika.
Zvichakadai, mutauriri wemdct vaobert gutu vaudza vatori venhau kuti sebato vari kushushikana zvikuru nemafambisiro ari kuitwa basa nekomisheni inoona nezvesarudzo yezek.
Tiri kuonesa kuti zeki basa iri vanga vasina kurigadzirira zvakakwana. Nzvimbo zhinji vanhu vari kushaya mamwe mafoma yanonzi mavr9 form vanowanika asipo. Ndataura nezvaitika kuchitungiza South kwakaseke kwokuti vanhu vanga vakaungana mhomho yavanhu vakaungana vosvika vonzwa zvichinzi panapa hatina mafoma apera iko kuchipisa kudai.
Vagutu Vati wavazi kufara nekuti havasati vakwanisa kuona pane dura riri kuchengeterwa mashoko kana kuti seva inenge ichengeterwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota.
Tiri mushishiro kuita liyezi nezeki kuti tikwanise kuziva kuti seva iyi inochengeterwa kupi.
Vamwe vashandi vezeki vatataura navo vati michina yavari kushandisa mishoma zvikuru kuti vakwanise kunyoresa vanhu vemuHarare nechitungwiza pasina matambudziko sezvo nzvimbo idzi dzine mhomho yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vari kunyoresa kumashonaland west vanotiwo zeki haina kugadzira zvakakwana uye dzimwe nzvimbo dzavhurwa dzisina zvekunyoresa zvakakwana. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vadzokera kumba vasina kunyoresa mushure mekunge vatadza kunyoresa sezvo zeki yanga isina mapepa akakwana anodikanwa kuti munhu anyorese. Kushaikwa kwemapepa anonyorwa zvine chekuita nemunhu ari kuda kunyoresa kwakonzera vanhu nhasi kuti vasaite shungu dzekunyoresa kuvhota mukaroyi. VaCaleb Zingoni ava vanogara mumusha weveruzhinji wechikangwe mukaroyi vati vakatadza kunyoresa nezuro nekuda kwemapepa ainge asipo pakavhurwa nzvimbo yekunyoresa pakiriniki yemuchikangwe.
Early in the morning, not around 8:15. Ndandaikoko ndakasvika ndakatosvika ndatambirwa nemapurisa ndavabvunza kuti yatanga here process. Zvikanzi apinda mukati mudi munzwe ndapinda mukati mune two ladies zvikanzi ya isusi takangogara hakuna mapepa zvikanzi tiri kutafira around 10 ndavandadzokera.
Vakletas Ojeri vanotyaira mota inotakura vanhu kubva kuchiedza kuenda mudhorobha vatiwo sezvo vakaenda vakatadza kunyoresa vachatozoenda rimwe remazuva achatevera.
Ine hatisati tirikuverengera zvavhozivotaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
zvakakwana sezvo vanhu vakawanda vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vanhu vanofanira kutoti iyoyi nege voter education yacho, registration education yacho yavaita iyo inofanira kutoitwa zvitori serious kupfuura zvavaita. Bhozi bhozi vanhu vakafamba but havasi vanhu vese vavakakwanisa kuwana mudzimba. Bhozi vaisvika pamba pane vana nababa vari kutengesa, namai vari kutengesa, vanhu vari kuita this and that.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mukaroi yaratidza kuti vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Vanhu gumi nevana ndivo vanyoresa pachikoro chepasi cheChikangwe, uye vamwewo makumi maviri nemumwe vanyoresa pakliniki yeChikangwe. Zeki iri kutadzawo kupa mvumo vanoda kuongorora kunyoresa kuvhota kana kuti maobserva kuri kuitwa Mashonaland West, ichiti haina michina inodhinda makadhi. Mukuru wezeki mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu varamba kutaura nezvekukundikana kwezeki kupa makadhi vanoda kuongorora chirongwa cheBVR. Dunhu reMashonaland West rakapiwa michina yechizvino-zvino yekunyoresa kuvhota inosvika 320 kuti vanonyoresa nzvimbo dzekaribha neHurungwe kusvika kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Ata Chigoriwa.
Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota iyi, vamwe vagari vekwaMutare vanotiwo havasi kufara nenguva refu yavari kutora kuitira kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Lloyd Moyo uyo ari kwaMutare anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vashandi veZimbabwe Electoral Commission ZEC vari kutora nguva refu kuti vabatsire vanhu vari kuuya kuzonyoresa, kunyange hazvo vamwe vachiti vari kufara nekufamba kuri kuita chirongwa ichi. Vanhu vari kunyoresa pamuzinda waMuzviti pedyo nechiteshi chemabhazi anoenda kuHarare nekuSouth Africa. Nhasi panga paina vanhu vashoma uye kunyoresa kwacho kuchitora nguva refu, izvo zvanga zvichipa kuti vanhu vanyunyute. Pasvika nguva dzemasikati, vanhu vasingapfuuri 50 ndivo chete vanga vanyoresa. Mumwe wevanhu vanyoresa nhasi, amai Ela Biza, vati havazi kufara nechinono chine vashandi veZEC.
Chandaona ndechekuti vashandi wacho vari kuita rafu kune vanhu vari kudi. Warikuda kuregister zvekuti unombonzodzoka kune tunitra chakati dzoka chakati dzoka chakati zvonzi mbobuda panze mbopinda, saka zvinopa confusion kana kuti munhu obva toramwa obva regera kuregister.
Mumwe vanhu vanga vari mumutsetse vakalista sinyere vati onzvimbo dzokunyoresa dzinofanirwa kuwedzera kuitira kuti vanhu vasapedze nguva yakawanda vakamirira kunyoreswa
masenda zavo mashoma ngaise masenda akawanda because pamwe pacho unonga wakumbirawo basa kuti uregister manje kudaika wakumbirawo basa mabhosi daro kuti tikasika imweni kuregister but time manje
amai titsikuture vatiwo havazi kufara nevanhu vanopindira pamitsetse pachiitwa zvechizivano nevashandi vezeki ava
umwe wouya woitopinzwe pamberi wotoregista imwe akagara mwauya kare zviro zvinoshungurudza izvozvo basi ndo zvandaona zvanga zviri kutoshungurudzika anhu ari kunetsekana nazvo mapepa hapana chanesa zvai zvakabvire kunaka
mumwe murwiri wekodzero dzevanhu valoid munguma watiwo chirongwa chebvr chiri kufamba zvishoma nezvishoma nekuda kwekuti vashandi havasati vajairira michina mitsva yavari kushandisa kunyange hazvo vamwe vari kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa kunyoresa kuvhota muzvare tilda mhembere vati havana chavaona pakunyoresa kwavaita nhasi sezvo zvavafambira sekutarisira kwavo hatina kukwanisa kuona mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvesarudzo mudunhu remanikaland kenel mufati masabeya kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vari kufambira matunhu echimanimani chipinge uye mutare south chirongwa chekunyoresa vavhoti zvine mutsindo chatangira kumatunhu anoti chimanimani chipinge mutare south mutare west uye bwera south kubva musi wa10 kusvika 25 gumiguru mushure mezvo tichazopindawo mumamwe matunhu emumanikaland ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida mumoyo
sachigaro wezimbabwe electoral commission amai rita makarau vanoti nhasi vaswera vachitenderera kuchitungwiza neepworth uko vange vachiona kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chiri kufamba sei zeki yakatanga kusimbaradza kunyoresa vavhoti nezuro ichivhura nzvimbo dzekunyoresa dzakati wandei asi mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira anoti chirongwa ichi hachisi kufamba zvakanaka sezvo zeki iri kunzi haina kunyatsogadzirira mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata amai makarau akavabvunza kuti zvii zvavaona pavanga vachitenderera
ndiri ikoko ndasangana naprovincial elections officer nemadeo eharare ichitungwiza kuti vandiudze mamiriro akaita zvinhu mumadistricts avo
ndeapi matambudziko avati vari kusangana nawo
matambudziko ari kusanganikwa nawo handingati matambudziko asi kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasati vanyatsotambira kuti chiitiko ichi chatanga mudunhu ravo saka vanhu vashoma kune dzimwewo nzvimbo dzavatambira vanhu vakawandisisisa zvekuti kune mamwe macenters vanyoresa ivo vanhu vanodarika zana panguva yandanga ndasvikako saka tine zvakatisiyanei-siyanei zviri kubuda munzvimbo nemunzvimbo
vamwe vari kuti justice makarau panenge pari kuda dzidziso yakati wandei nenyaya yekuti vamwe havasi kunzwisisa sekutaurawo kwamuri kuita imi muri kuita sei kuti vanhu vanzwisise kuti chirongwa chatanga ichi
tine vanhu vedu vari kuita dzidziso iyi vari munzvimbo idzodzo mbiri dzandataura tasangana navo tichiedza kutaura navo kuti pari zvino ngavachirega kuramba vachitaura zvavaita zvekuti kune chirongwa chichauya chekunonyoreswa ngavachitodzidzisa vanhu kuti chirongwa chiye chataitaura chatanga kana kuine dzimwe nzvimbo dzavanokwanisa kutokurudzira vanhu kuti regai ndikuperekedzei panzvimbo pari kunonyoreswa vaperekedze vanhu ivavo vatovasiya vaa panzvimbo dzinonyoreswa saka ndingati tachinja strategy yedu yemeseji yatiri kupa kuvanhu
muungati kusvika nezuro manga manyoresa vanhu vangani
kusvika nezuro ndinoziva kuti vanhu vanga vanyoreswa mumastatic centers edu vanga vari 40,000 avo vanga vanyoreswa mumamobile registration center tichiri kuunganidza mashoko nekuti kune dzimwe nzvimbo dzisina kukwanisa kuvhura nezuro
asi muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe
hongu
vemdc vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira munoti kudini mashoko aya
zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisera kune kwakatadza kuvhurwa nenguva zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kucmb hadzina kusvika nenguva zvakare zeki hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota izvo zvatakaita patiri kutaura iye zvino hakuna nzvimbo yatisati tavhura
sachigaro wesangano rezimbabwe electoral commission amai rita makarau vachitaura vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7
Waziva here kwekuno nyoresa. Chirongwa che kunyoresa kuvota chikamu che kutanga gumi guru 10 kushika msua 25. Munzvimbo dzinotevera. Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, ku Epworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. Ku Manicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth, Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West, Manicaland, Chipinge Central, West, East, ne South, Musikavanhu, Chimanimani, East, ne West, Mutare, South, ne West, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, ne South, Mount Darwin, North, ne West, Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South, Mutoko, East, North, ne South, Uzumba, Maramba Fungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati manyepo mashoko akaburitswa nesangano renhau reNBC mwedzi mishoma yapfuura ichiti vakanga vakanga vati vachawedzera zvakanyanya kugadzira zvombo zvenuclear vakatiwo nguva inenge yasvika yekuti hurumende ikanzure residence rekambani iyi. Vanhu vatatu vazviuraya nhasi nemabhambu avanga vakazviteya nawo pedyo nemuzinda wemapurisa muguta guru reSyria reDamascus. Vanhu vaviri vakafa muchiitiko ichi. Muchikamu chedu chatinokurukura nezvizvara zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika, Plaxedes Jeremiah weStudio 7 akaita hurukuro navamupari waGwekwerere avo vanogara muNew York kuno kuAmerica. VaGwekwerere vanobva kwaZvimba asi vakakurira kuBulawayo.
Ndakauya muno ndakapfuura nekuSouth Africa kwandakamboti garei makore mashoma shoma. Ndabva kumusha kuzouya kuno kuAmerica.
Saka makauya muri kuchikoro kana kuti makangouya mukangosvikira pabasa?
Kuuya kwaiva kuuya kwokuti kubva kumusha kwaiva kubva kwokuti zvinhu zvaoma tichina maitiro pano. Toita sei? Ndopatakabudawo nevamwe. Teerawo vamwe vakaendawo kuJohnny, kwainzi Johnny kuSouth Africa kare. Ndopatakangoendawo pachizomuka mukana iwoyo kuti ndiuye kuno kuAmerica, ndopandakazouya kuno kuAmerica.
Vamwe ndovanosvikira pamabasa eCareWork ndoari nyore. Asi imi makaita rombo rakanaka makasvikowana basa ramakadzidzira. Makadzidzira basa ripi?
Ndiri murairidzi, ndiri ticha. Ndakadzidzira ticha, ndikaticha kwemakore akati kuti. Ndichiticha kuhigh school, ndikazoticha makore akati kuti kuticha college. Pandazobuda muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa ndinge ndakuticha paChinoyi University of Technology. Saka kuuya kuno basa remu education mune zvedzidzo hazvina kunyanya kuzondinetsa nekuti ndinge ndina mapepa angu akangonakawo anokandikwanisa kuti ndiashandise munomu.
Saka saizvozvi mutori murairidzi pacollege?
Ndikushandira Department of Education. Paurairidzi apa muno zviripo ndezvekuti paunosvika uchitsvaga basa racho kwaunonoriwana nezvaunozoita zvinoenderana nekuti mapepa ako anenge atarisiswa sei. Vanovatora voita evaluate vochiona kuti unokwana kuita papi zvipi zvaunogona kuita.
Mune mudzimai nevana muno?
Hong Kong muri tinayo kuno. Kana kwangu tii mhuri.
Mhuri yakakura kusvika kunana sekuru nanambuya nevazukuru.
Hakuna kuti ungati kuru kana mnina kana ani anenge ati konai sekuru, konai mukoma. Ndoo chivanhu chedu, ndoo mararamiro atakangoita. Zvinongoramba zvakadero hazviti izvozvo.
Asi chandakaongorora ndechekuti vanhu vekumusha vane pfungwa dziya dzekuti ndofunga mari tinongosangana nayo kana kutanha mumuti.
Ndinodariso ndechekuti zvinhu zvaoma kumusha. Kwekuwana mari chaiko, vamwe vanopererwa. Asi vamwewozve vane pfungwa isina kunaka nematarisiro avanoita vanhu vari kunze. Mari dzekuwana muno, munhu ari kumusha anokungira achiti mukoma sekuru, hanzvadzi nditumireiwo ka50. Unoshandisa vari rekuti ka100. Asi mukatarisa muno muAmerica, mastates akasiyana siyana ane maminimum wage yepe hour. Mukatarisa semenzaniso muno muNew York State yaiva $7 minimum kuti munhu uzowana ka50 yako iwo uchishanda pauri kuwana pe hour. Maawa mangani aunenge washanda, mawaniro anoitwa mari nemafungiro nematarisiro anoita vanhu mari kumusha uko panoda kuti pagadziriswe. Hazvisi nyore.
Avo vanga vari vamupari waGwekwerere vachitaura naPlaxedes Jeremiah weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica.
America inoti icharamba ichigashira nokuchengeta vapoteri sezvayange ichiita makore ese. Gore rinouya risati rapera, hurumende inotarisira kutambira vapoteri vanosvika zviuru makumi mana nezvishanu. Zviuru gumi nemazana mapfumbamwe evapoteri vachabva kuAfrica. Zviuru zvishanu zvichabva kumabvazuva kweAsia. KuEurope nepakati peAsia kuchatorwa zviuru zviviri. Latin America neCaribbean chiuru chimwe nemazana mashanu, uye kuchamhembe kweAsia zviuru gumi nezvinomwe nemazana mashanu evapoteri. Vapoteri vachatambirwa vashoma pane vasitowa makore apfuura nekuti hurumende inoda kuona kuti zvizvarwa zveAmerica zvigare zvakanaka pasina mhirizhonga, uye inoda kukwanisa kuongorora vese vainotora vasati vapiwa mvumo yokupinda muAmerica. Pane zviuru nezviuru zvevapoteri vatova muAmerica vanofanira kuongororwa nebazi rezvemukati menyika. Kubva mugore ra1975 America yakatambira vapoteri vanoita mamiriyoni matatu. Kunyange hazvo uwandu hwevapoteri vachatambirwa huri ushoma, America icharamba iri nyika inotambira nokuchengeta vapoteri kupfuura dzimwe nyika dzese, uye icharamba ichichengeta avo vanoshungurudzwa munyaya dzemarudzi, zvavanofunga nezvamatongero enyika, kwavanobva, chitendero chavo neavo vane magariro akasiyana neavamwe. Kutambira nekuchengeta vapoteri neavo vanomanikidzwa kubva munzvimbo dzavo, gore rapera United States yakashandisa mari inoita mabhiriyoni manomwe emadhora mukubatsira vapoteri. Gore rino yashandisa bhiriyoni nechidimbu chemadhora kubatsira vapoteri vokuSyria, uye yabatsira vapoteri vokuIraq nemari inopfuura mamiriyoni mazana mashanu nemakumi masere emadhora. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokutambira nokuchengeta vapoteri neavo vanoshungurudzwa. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rinoti Standard Bank iri kuvhara mabhanga ayo mumaguta madiki akaita seHwange, Chiredzi nechinoi nemamwe nekuti bhanga iri haridi kubatsira Zimbabwe kuti ibudirire. Mashoko aya anotevera mashoko ebhanga iri ekuti riri kuvhara mabhanga aro mumaguta madiki nepamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reStandard Bank panyaya iyi. tanonoka wande we Studio 7 abatava Peter Mutasa munyori mukuru musangano re Zimbabwe Banks and Allied Workers Union kuti tinzwe zviri kuitika.
Naya huru huru iri kunyanya kuoma ndeiparadzwa kwamabasa kuitika mumabhengi ese zvavo asi kunyanyanyanya mabhengi makuru anobva kunze kwenyika ane mahead office anobva kunze kwenyika semabhengi akaita sana Standard Chartered Bank. Ichocho ndo chinhu chanyanya kuomesesa mabhengi.
Zvinoreva here kuti mabhanga haasi kuita mari?
Tiri kuona kuti zvichiitika vashandi vachiluza mabasa mabhengi ari kubva anyanyanyanya kuwanawo maprofiti. Maprofisa aya akungoenda benzi kune vari vebhengi akuchinawo mari inopinda muvanhu kana mari inopinda munyika.
Standard Bank inoti inoda kuvhara mamwe mabranches ayo kunzvimbo diki munyika. Boka renyu rinoti chinyi?
Tiri kutosimudza matemo kuti tirwisane navo zvakasimba tichigunun'una pamusoro pokuita kwekuita Standard Chartered Bank muno kwekuti inobvisa mabasa mazhinji anobhadhara zvakanaka emazuva ano anofanira kusumudzira vana vemunomu ichimaita kupinya Nairobi nekuchenai kuindia. Saka zvaakureva izvo kuti Standard Bank iri kutora mabasa emunomu Zimbabwe ichiisa budiriro kune dzimwe nyika dziri kunze.
Munoziva here kuti mabasa mangani angarasika?
Havasati vanyatsa kubuda pachena. Ndicho chimwe chinhu chatirikugunun'una nacho kuti tiringoita zvekunzwa tiri kutarisira kuti tinogona kuluza mabasa atingati 50% of what we currently have. Mabhuranchi etiri kunzwa kuti vanoda kuvharwa mabhuranchi akaita kunga kunana Hwanje, mabhuranchi madiki ari kunzvimbo dzakaita kungana Marondera, Ndura, ana Chinoi, ana Chiredzi tanga kuti vanoda kuvhara kumataundi madhorobha madiki. Ende zviri kuitika zvizhinji zvokuti upfumi hwemuno bhekozi mabhengi hapana chaanogadzira anongouya otora mari yedu okuchaja bank charges. Upfumi hwo hwenyika hurikufanira kunge huchisumudzira nyika yedu hwaakunosumudzira dzimwe nyika ichiunza mabasa kuNairobi ichiunza mabasa kuChennai.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaPeter Mutasa vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa maonere evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Mai varubi mumanzi waAlex Macheso uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuita chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Bato reMDC rinotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange mine isu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Rachel Tone ndiri muWashington DC. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumire ku studio7@voanews.com.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngolesithathu mhla zilichomi lanye kumfumfu 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Sithi lesi senzo siyisenzo sokuganga. Yikho ukuqala futhi kokuriga ama elections okwenziwa yiZANU PF ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abanyeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Iningi labantu likhala ngokwehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sasesivumelana sizabuya sizohlangana lapha ngoba sasifunisa abantu sizobatshela hayi sokuthi esingayenzi. Sizahlala phansi silungiselele sibone ukuthi siyenza njani ngoba ngeke size sinikele yethu iprose ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Amapolisa kobulawayo avimba ukutshengisela obekuqondiswe kumeli webulawayo South edalele parlamente njalo engowe-MDCT umnumzana Eddie Cross. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abakhokhela inhlanganiso eziphathisa uZulu ekhaya banikezwa imivuzo kwelebhilithane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu libikwa lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngezizathu ezichiyeneyo kuhlelo oluqale elizweni lonke izolo. Kobulawayo khona abantu abahlala emikhukhwini labo bayehlulekile ukubhalisa ngoba bengelancwadi ezifakaza lapho abahlala khona. Kubika unompumelelo moyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oluqhutshwa ngesiqhubu luqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo njalo ihlandla lakuqala lokubhalisa likhangelelwe ukuthatha amalanga alithumi lasithupha. Iningi labantu libikwa libuyiselwa emakhaya ngoba bengela incwadi ezikhombisa lapho abahlala khona loba nje inkokheli zezek zisithi akula muntu omele abuyiselwe emuva. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyabameli Human Rights Lawyers Network iyasisola kakhulu lesi senzo sokubuyiselwa kwabantu emakhaya bethi bazathatha inyathelo lokubona ukuba akulamuntu ozabuyiselwa emuva kusukela kusasa. Igqwetha elibona ngokuqhutshwa kwenhlelo eabameli Human Rights Lawyers Network umnumzana Thinei Mukhwewa uthi izeki kumele ibone ukuba wonke umuntu uyabhalisa ngoba akusimfihlo ukuthi abantu abahlala emikhukhwini akulandlela zokuthi bathole isiqiniseko sekheli.
Sina njengamagqwetha amela amalungelo abantu akusithabisi ukuthi abantu bebegcotshwa endaweni zokubhalisa ukuvota ngokuswelakala kwamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngaphi. Abezeki bebemele ukuthi babone ukuthi ama-affidavit akhona labosikomithi abadingayo babe khona lapho kubhaliswa khona.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe okwenziwa yiZek yikuganga njalo yikuqala kokuqila ukhetho oluzayo.
Abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Sithi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF ngoba iyakwazi ukuthi laba bantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Umandle Nkosi Muhlwa uthe wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba ubengena ncwadi ekhombisa ikheli lapho ahlala khona kanye lencwadi esekela eyekheli.
Ngibuyile ngifuna ukuzoregister, so ngehlulekile ngenxa yokuthi bengilesithupha ngingela phepha lamanzi leafter.
Osakhulayo uCelani Moyo osuka esilobela uthe esigabeni sakibo bakhangelele ukubhalisa kunyanga ezayo, ethi ngendlela abantu ababuyiselwa ngakhona emadolobheni kukhombisa ukuba emakhaya kuzaba phambili.
Kuzaba lama challenges abe zalungisiswa sikhathi bani njengoba kuregister kuthiwa kuphelwa ngoNovember.
Kulandela ukubhalisa kutsha abantu ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR ukuze ikhomishini yeZEC ibe loluhlu lwabantu abazavota. Iningi labantu lithi uhlelo lolu luze ngesikhathi esihle kodwa ukubuyiselwa kwabantu emuva ngoba bengela ncwadi isiqiniseko sekheli eyalapho abahlala khona kuzakwenza kukhanye angathi uhlelo lolu lubi. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba iningi labo alilazo lezo ncwadi ngoba kunguye obadilizela izindlu phansi kohlelo lomrambathwina. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje eHarare, abenhlanganiso ezizimeleyo uZulu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo labo bacotoze ikomishini yezokhetho besithi yehluleka ukuqhuba kuhle ukuhlelo lokubhalisa abantu. Kubika uMavis Gama.
Abelinye lamabandla aphikisayo eleMDCT bathi lokhu yisibonelo sabahlezi bekutsho ukuba ingazinikelanga ukulungiselela ukhetho ngokwaneleyo ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Emhlanganweni nentatheli zindaba emahofisini esigodlo saleli bandla le-MDCT isikhulumeli salo umnumzana Obed Jaurura Gutu uveze ukuba kunengi okuphosiswayo ekuqhubeni lumsebenzi.
The unpreparedness of ZEC continues to stand out.
Ukungazilungiseleli kwezethu kuvezwe sobala ekuqhutshweni kwalelo hlelo. Amakhulu abantu akanelisanga ukubhalisa amagama endaweni yeSt Eden Primary School esigabeni seShidunguza South.
Ophethe ezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwabasakhulayo kubandlaleli uDesmond Ncube uthi lokho akubaphathi kuhle njengebandla.
Thina njengebandla besilungiselele kakhulu ukuthi abantu bayibhalisa ukuvota. Yokusikhathaza kakhulu ukuthi iZEC itshengisa ukuthi yona ayilungiselelanga lolu hlelo ngoba khanya endaweni eziningi ama-commissioners of votes kawakho labancedisa ukuthi badinde ama-proof of residence abantu.
Obunye bobufakazi asebebutholile ngokungaqhutshwa ngendlela kwalolu hlelo uNcubethi bubalisa obusemaphetshaneni anikezwa umuntu ngemva kokubhalisa okulotshwe indawo ezehluke kulalezo abavotela kizo kukhetho olwedlule.
Umuntu kumele aphiwe ipolice station eseduzane lalapho ahlala khona, atsho ukuthi aphiwe khatshana ukuthi uzadinga imali yebhasi kumbe ahambe umango omude ukuthi aye bevota.
Lanxa kungalesi simo, abe-MDCT bakhuthaza uZulu ukuba aphume ngobuningi ukuyabhalisa, abekezele lalapho zidonsa inyawo iziphathamandla zeZEC baze balithole lelo thuba. Uyakhunjuzwa uZulu ukuba athathe leli thuba asebenzise ilungelo lakhe ekuphathekeni kuhlelo eziphathelene lokhetho okuyiyo ndlela esemthethweni yokukhetha inkokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Uhlandla lakuqala eliqala emhla ka-10 kusiya kumhla ka-25 Mfufu. Kula ma-centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Amapolisa echabalala kobulawayo namuhla avimbe ukutshengisela kwabantu abasola umeli webulawayo South edalele parliamente olilunga njalo le MDCT umnumzana Eddie Cross besithi uthuke isizwe samaNdebele. Kubika ubathabile Masuku.
Amapolisa ahlomileyo avuke evimbe igalaji lechabalala elithengisa amafutha ezimota lapho bekuzaqalela khona ukufola kwabatshengiselayo besiyaphelela emahofisini ekhansili kamsitheli okuthiye abakade befuna ukuphatheka bebuyele emakhaya belokudana okukhulu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye obeqoqe lokhu kutshengisela uthi kuyadanisa ukuba amapholisa abalele ukutshengisela bethi noma bemisiwe bazaqhubekela phambili kusuku abazaluhlela ethi ngeke bayekela uCross ethuka abantu.
Namhlanje bekufuze sizotshengiselela ukungasuthiseki kwethu ngendlela ethi Cross akhuluma ngayo. Manje abomthetho bathi akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sase sivumelana sizabuya sizohlangana lapha ngoba sizofundisa abantu sizobatshela hayi sokuthi esingayenzi sizahlala phansi silungiselele. Sivonthi siyenza njani ngoba ngeke size sinekele uyethi Cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Umongameli we-MRP omunye wabavinjwe ngamapholisa ukutshengisela uthi ukuvinjwa kwabo akubathokozisi njalo uCross abekwazi ukuthi kabayamukeli inkulumo yakhe.
Uthi amapholisa isikhathi esiningi siwazi protector ibandla leZANU PF ngoba lawo sikwazi ukuthi ngawe ZANU PF. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi ZANU PF libandla elingathakazeleli abelungu. Libandla elalwa labelungu libaxotha ivini emaplazini lakumabhizimusi. Namhlanje siyazibuza ukuthi i-interest yeZANU PF ukuze izodefenda umlungu lo okhulume kubi ngamaNdebele okhuluma ngabantu abamnyama interest yabo kuyini ngezindlela kuthithi bayathi ukuthi u-Eddie Cross right akukhuluma ngamaNdebele kuyinto eqondileyo lawo bayakusupporta yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosivimba.
Isakhamuzi sebulawayo South umnumzana Melusi Chuma laye uthe kumzwisa ubuhlungu ukuba umuntu abamvotelayo usebathethisa aphinde avikelwe ngamapholisa.
Kusizwisa ubuhlungu ngoba abantu abasithethisayo ngabantu abazithi futhi bavotelwa eMathebeleland bese besehluleka futhi ukuhlonipha thina esabafaka esinkweni leso abasidlala.
Osakhulayo uJoseph Phiri laye uthe kuyamzondisa kakhulu esola ukusekelwa kukaCross ethi kukhanya inkulumo yakhe ivunyelwa ngumbuso okhona.
Hayi, kuyasizondisa kakhulu ngoba thina size lapha sizokhuluma ngalo muntu okwazi ukuthi asithethise kodwa amapholisa abuya azofuna ukuthi bona bamprotekte singazi ukuthi bakuowoneleyo or kumele kuprotekthe onjani empilweni.
Kumaviki ambalwa adluleyo umnumzana Cross uchothoze kabanzi abantu beMandebeleni okuthiye iningi labantu licasukile bethi yikuswela inhlonipho. abatshengiselayo bathe bazaqhubekela phambili bedinga imvumo yokutshengisela kungakhathalekile ukuvinjwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota. Kambe isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni achiyeneyo afana labo Botswana labo South Africa zizabuyela ekhaya ukuyabhalisa na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga abesimuslim abathatha bedlulisa amalawulo bafile ngemva kokudubula amabhomba lamhlanje esakhiweni esiduzane lenkamba yamapolisa esigodlweni seSyria iDamascus. Kufe njalo abantu mahlayana ababili ekade beduzane labantu laba. Lokhu kubikwe ngabogatsha olubona ngendaba zasekhaya kwele Syria. Lubikwa luqhubeka lusegudwini udaba lokuthonisiswa komlawuli wedale lephalamende kwele Indonesia ngamacala athile okungethembeki awe corruption. Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso ezitshiyeneyo eziphathisa uZulu ekhaya anikezwe imivuzo kuhlelo lwe-Piper Awards kwelebhilithane. Anikezwe leyo mivuzo enconywa ngemisebenzi yawo emihle, kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Lonyaka umnyaka wesibili umkhosi wemivuzo owe-Piper uqhutshwa. Kunikezwa amakhosikazi asebenza encedisa uZulu oswelayo kwele Zimbabwe. Unkosikazi Titi Mambokhathi nguye wasungula inhlanganiso ethiwa Women of Purpose International ukuthi ihlolisise ibisibonga amakhosikazi asebenza gadalala ukuthuthukisa iziqinti zalapho abaphuma khona eZimbabwe. Yena uthi wacabanga lo mcabango wokusungula lolu hlelo ukuze aphakamise lokukhuthaza abesifazane ukuthi labo baye phambili ngemisebenzi yabo emihle.
Be it Purpose Excellence Recognition Awards.
Imivuzo ephiwa yi-BIPA ulapha engiqakathekisa khona omama esingathi thina iqembu labomama abalinjongo. Ngoba siyazi ukuthi silabomama abaningi eziqintini zethu, bakhona njalo abaningi abalemisebenzi elenjongo yokusiza kodwa ngabana kwamuntu ngoba funa bengadumanga kakhulu kuma-social media.
Unkosazana Vuyelwa Mabena odume kakhulu kwelebhilitane ngokuthunga impahla zabantu abadumileyo njalo lokufundisa abantu ukuthunga eUniversity yaseLondon. Uthi uthunga ethengisa impahla njalo enye imali uyithumela ekhaya lapha ondla khona lokugcina intandane.
And it's a challenge usenza lama artists because into obasifunayo sebig weird ngoba i-times nanya bengawuthandi but i-artist yinto yabiyifoni.
Omunye njalo othole umvuzo unkosazana Sazini Malaba wabomba iqembu lakhe labomama enkundleni yebulenjini yokuzithokozisa iFacebook elithiwa Mthokazi Queens UK. Uthi bavumelana bengamakhosikazi ukuthi basize izalukazi lamaxhegu angasakhona ukuzigcina nokuzisebenzela. Bayancedisa njalo intandane bezibhatalela i-school fees ukuthi zifunde.
Ngabumba iqembu leMthokazi Queens lapha e-United Kingdom
so iqembu leli ngelabo mama kakhulu abavela kobulawayo. Sabambana sabumba iqembu leli ukwenzela ukuthi sidinge imizamo yokubana sincedise abantu ekhaya eZimbabwe. So iqembu leli lapho nje ngo-2015 ngo-November sile 2 years siqhuba ngalo msebenzi. Since 2015 sesiyenze into ezinenye ezihlukeneyo, sancedisa kuma families ayethiwe ngabazali, sancedisa njalo kulo student we-nurse ne-school fees, student lowu yi-orphan. Wabhala lintombazana wapasa kakhulu, wasinika i-feedback yokubana hayi uwenze kahle kuma-exams akhe. So konke lokhu siyakubonga kubomama bemthwakazi.
Imendulo ezinje zenza umama abaningi bazizwe bethinteka ngaphakathi ukuthi basebenze gadalala bancedise abaswelayo abanganakwayo kwele Zimbabwe. Unkosazana Mambokazi ukhuthaze wonke umuntu ongumama kulumcimbi ukuthi anganyamalali, ngabaphume basebenzele ndawonye njalo bancedisane ngamacebo ukuze bazithuthukise lokuthuthukisa izigaba zabo. Kukhanya umama bayazi ukuthi ekhaya kusekhaya, njalo abadala bathi yazi lapho ophuma khona. Ngimele iStudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Jesus Banda.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Mpari waGwekwerere ohlala eNew York khonapha eMelika lapho afundisa khona ekolishini leNew York.
EZimbabwe ekhaya neminyaka ngasuka neSouth Africa kwisikhatshana kodwa ngagcina sengisekingapha eAmerika ngo-2012 lapho khona lapha eAmerika.
Wabuya ngomsebenzi, wabuya ngesikolo.
Usuke ekhaya bekusuka kokuthi khona kungasela nto ongayenza sibili ukuthi okungaphilisa imuli. Ngaphuma lami ngayadinga umsebenzi kwe-South Africa, unesikhatshana ngasebenza khona, kwase kuba lethuba lelo lokuthi ngibuye ngapha eAmerika.
Isibongo nguGwekwerere. Wena-ke uzalelwe ngaphi, wakhulela ngaphi? Njengoba ngikuzwa ukhuluma isiNdebele esingela kugiliza.
Mina azalelwe eHarare, ekhaya ngithi ndela koZimba, kodwa mina ngikhulele koBulawayo.
Wathi-ke sibuyile-ke ngapha ngase-America, ngilethemba waya lawo esikolo ukuze uthole umsebenzi ongcono.
Umsebenzi bekade ngiwenza ngawuthola lapha kubana umbalisi. Ngifundile utitshala, ngisebenzi utitshala, ngafundisa e-high school, ngafundisa e-teachers college, bese ngifundisa eChinoyi e-university ngisuke ngizisuke elokuze ngekhaya.
Kwaba lula ukuthi usuke e-South Africa uhle uthole umsebenzi wobabalisi, ngoba abanye phela bathi nxa beqala ngapha engxenye oyakaqale akayenzi i-care work.
Kukhona okufunakala i-State of New York okumele ukwenze okukubale kube lama-certificates athize. Ngayinile sikuwathola lawo ngase ngithole umsebenzi.
Kodwa kulula ukuthi ngemfundo yaseZimbabwe ilohlonzi na ukuthi ungenelisa ukuthi ubuye uzoba ngumbalisi eMelika?
Into ekhona ukuthi bathi nxa ubuya lapha lokho oyabulakho iy'ngwalo zakho olazo wena bazithatha njalo bezenze i-evaluation bese bekutshela-ke ukuthi khona hhayi lokho lakho wena kufana nalokhu esilakho lapha, kutho ukuthi-ke uza ungenelisa ukwenza lokho. Thina esikufunda ekhaya yi-British system, ngapha ngale yabo ye-American.
Kukanti-ke thina vele asilamuli ekababa lomama kuphela, silawo ugogo, silawazukulu. Liyakhangela ekhaya njengoba umumo osumubi kangaka?
Philile abasekhaya. Ukukhula kwethu esintwini nje ukuthi umuntu uyagcina abonye kabanye lapho. Kodwa lapha umumo osukhona-ke manje ngokuthi sokumele umuntu wenzele abantu abasekhaya okuningi okwedlula lokho ebesikwenza umuntu usesekhaya, ngoba umumo umi kubi kwezomnotho ekhaya.
Kodwa ngikhuthaza bani ukuze abantu ekhaya bangawonakali, ngoba balomcabango ukuthi thina ingxenye seyakuya kukha njengezithelo esihlahleni.
Imali le cabango lo umkhulu kakhulu. Uyabona ukuthi khona nika umzekeliso walapha e-America, nxa umuntu esithi esekhaya ngithumezela okuyi-50 nxa ekhuluma ngemali yena uthi okuyi-50 ma ulapha e-America ukuthi ukuthole okuyi-50 lokho akulula. Abaningi nxa ungekho ku-contract uhola by the hour, ama-minimum wages ama-states alapha ayihlukene. $12, you have $7, $6 per hour. So we have seven hours among Gagi, who told you over 100 local from Magalai.
Umnumzana Mpariwa Gwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Abalwela amalungelo abesifazana bananze ilanga le International Day of the Girl Child namuhla bekhala ngokungaphathwa kuhle kwamankazana eZimbabwe. Omunye wabo ngunkosazana Linda Mpofu.
Kanyele kakhulu umntwana oyintambazana uthele luklubhu lapha kwelezimbabwe. Abantwana abangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe umntwana qukule kuthe siyayendisela exhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele abangamantombazana balenkinga eziningi nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads. Idola lokuyathenga abalalo umntwana agcine esesebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. Umntana oyinkazana asiwule uthwele gadalala lapha kwelezimbabwe.
Ingaphakanyiswa njani, ingathuthukiswa njani impilo yomntwana oyinkazana?
Into okumele iyenzakale yikuthi nxa kunamalanga anje anjengawona lawo, wonke umntwana kumele bekwazi kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje lilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenziwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshona emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane lamantombazana. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala, ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni, kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzwa. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa atshengiselwe njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni.
Ekadeni umntwana ongumfana nguye obephakanyiswa kakhulu okwedlula umntwana oyinkazana. Kusanjalo yini kumbe isebezama nje abantu kubalinganisa sokulobubelo?
Kuseselomango sibili ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntana ngumntana. Ngiyananzelele sibili khona umama nxa ezithwele. Ungambuza ukuthi ufisa umntana oyini, uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Lakathesi khonokho kusesekhona sibili, kusamele kusetshenze gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba abafana.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Njengomkhokheli we-MDCT, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelaseKenya, umnumzana Raila Odinga, sephumile kukhetho lwesibili lokudinga umongameli iRunoff esithi ufuna uhulumende eguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ukuze kungabi lokuqilibezela athi kwaba khona kukhetho lwakuqala. Lokhu kufana lokwenziwe ngomnumzana Morgan Tsvangirai ngo-2008. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona na iZimbabwe engakufunda njengoba layo ibhekane lokhetho.
IZimbabwe kawufanelanga hlale phezu kwezalala sithi njengoba kusenziwa ukhetho ngemva kwesikhathi eside kangaka. Njalo sile experience ka-2008 mhlawumbe izinto zizahamba kuhle kumbe ukhetho luzenziwa ngendlela elungileyo. Okunye okufanele sikufunde ukuthi ukuphuma kukhetho kakwandanga ukuba le mpumela enhle ikakhulu nxa sikhangela kwezedemokhrasi. Kawukhanya ukuthi kuzasiza abantu beKenya, njalo lokuthi ungaphatheki kukhetho luka-2018 kungasiza yini abantu beZimbabwe. Angiboni unceda kangako.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe ahlezi ekhala ngokuthi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo esingathi ngama-reforms. Kungayiwa kukhetho engekho ama-reforms la, impumela ubona eyamukela yini amabandla la alubana ethe anqotshwa, kumbe kube le runoff ubona engena na kule runoff kumbe ubona esala njengobabu Odinga?
Yengibona mina ba ngabe ngena kulanofu bangayala bekhangela ukuthi mhlawumbe bazibona bengelathuba elikhulu lokuthi babe lempumela. Mona khonokho kuyinto esingathiwa engabathwalisa nzima kakhulu ngoba ngabe ke bangena kukhetho okuqaleni ukwalo ukungena kulanofu akusuze kubasize kangako ncabe khala emhlabeni bese hayi ukuthi ukuthi lapha kube lokuxilana. Mona ngiqhathele ukuthi basebenze kanzima ukuthi bathole ama-reforms athe xaxa bengangeni kukhethwe ekuqaleni bangahle ukuwathola bengangene lapho ngeke bathi sebengena kubanof sebefuna ukuthi kube lo mahluko omkhulu kakhulu. Kanti siyabona ukuthi eKenya ama-reforms atholakalayo ngama-reforms afunwa ngukinyata hatshi afunwa ngamabandla aphikisayo. Khonokho kutshengisa ukuthi abantu abasemandleni bathanda ukuthi basebenzise khonokho ukuthi balelokhu bebusa besiya phambili. Kufanele sikuhlakaniphele kakhulu lokhu nyabantu bezimbabwe singena kukhetho lwa-2018.
Umnumzana Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.